ino kuchingamidza ine mufaro ini ndini tandono kawande ndichiti eino misoro yenhau dzanhasi chishanu zvita 22/2017 Zimbabwe inorangarira zuva rokubatana kwenyika kana kuti Unity Day vamwe vachiti zuva iri harichina chiremera charakanga rinacho makore apfuura Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotaura pamusoro pezuva reUnity Day zvariri pari nhasi uye zvarinoreva kuzvarwa zveZimbabwe. Human Rights Watch inokomekedza hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti igadzirise zvinhu zvitanhatu izvo zvinosanganisira kuitwa kwesarudzo dzakachena dzinopindawo nezvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika uye kuona kuti mauto nemapurisa haapindire munyaya dzematongerwo enyika nezvimwe. Murimi wechichena akange abviswa nechisimba munguva yehurumende yaiva pasi pavarobert Mugabe varobert Smart vanodzokera kupurazi ravo uko vanotambirwa segamba nevashandi vavo pamwe nevanhu vari pasi pamambo Tandi. Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zuva reUnity Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 6080 15580 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakangamwe zvekare kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.